If your case is respect, so to say, but don't include that in the
government. No, that's sufficient. There's nothing wrong with that.
Yeah, but we don't debate the Nanga issues here.
I can accuse me.
You can't accuse my party without substantiation. This is not a forum for you to hear accusations against
me.
You can't have that freedom.
Mr. Mangwana, we go to
no. Say your issue, but don't accuse them.
I'm not going to accuse you.
Musangano wemultiparty liaison committee watakapendera mberi mushure mukunge mamapato ari kupinda musarudzo atanga kutsoropodza ZANU PF nekuipomera mhosva yekupindira mumashandiro ezek mushure mekupopotedzana uku mutevedzeri wemutauri weZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana nevamwe vavo vabva vabuda mumusangano uyu vachiti vange vari kutamisirwa nguva nevanhu vari kutya kuku wa msarudzo. Bopoto iliramuka mushure mukunge vange vachitungamira musangano uyu komishina Kuvani Moyo vaudza mapato apinda mumusangano wanhasi kuti ongororo yebepa rekuvhotesa yavakaita yakaratidza kuti kana munhu achinge avhota X yake haifambi kuenda pachinzvimbo cheZANU PF sezvange zvichitaurwa nemamwe mapato.
So segwetana ngona kuti takutambisa nguva ndoda kuti mai yakuno kambeina pati yangu iwine nokuti zeki yato pachitongo chayo setakungoita panapa takusaita pavanana tichingoti wazodai hachapetseri nokuti zeki yatakapanyaya yakanoizeya yati pachitongo chayo nyangwe tikaswera zuva rese ichitaura nezeki hapana chava chachinja nokuti avauya havatumwa vari 3 zeki kine makomishinari 9 saka vamwe vese havapo havangoudzi indai munovaudza zvakati saingo ukapopota zuva rikavira hapachina chachinja.
Vamangwana vati vazhinji vari kupopota havanzwisisi mashandiro ezek uye vatiwo vari kupopota vacho vari kutadza kubudisa umbowo hwezvavari kutaura.
Ndakambovabvunza kuti n'anga dzamakanotsvaka magodobori angapruvha izvozvo dziri kupi mutiratidze nokuti isu samagweta tinodhila neinonzi facts and evidence. Izvi zviri kutaurwa kuti X inofamba handina kumbozviona asi vakanzi zvakare nezeki tiratidzei X yacho ichifamba. Vezeki vanoti vakaenda kunana mazvikokota esainzi akavaratidza kuti X haifambi. Zvino tingasera zuva rese maelections akusvika chilabu chokunokambeina tichinetsa nezeki nenyaya dzatadza kuonekwawo nen'anga namasaindisi.
Asi sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vati zeki inoita basa yakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF uye kunyange matanho ayatora nhasi anotsigira bato reZANU PF. VaKomichi vatiwo maitiro ezeki ndiwo ari kupa kuti vanhu vakawanda vasafari nemafambisirwo aitwa musangano wanhasi.
Chokutanga ndechekuti ballot paper havadi kuti vamapolitical parties ari teste agokutsikana kuti zveshuwa hatina zvarinoita. Kechipiri havadi zvakare kuti ballot paper riri rinoakambaniwa kubva kuno kufidelity kuenda kumapoints. As we speak now, ballot paper rasvika ratosva kumapoints vana gokurati vako vakurana kosera vako and havadi zvakare kuti vanhu vavanenge vagiri vapuwe mukana wekuri testa even ikoko pariri ikoko havasi kuda. Saka zvose zvazvina kufadza isu mapolitical parties amwose tanga tiripo tisavangoita sokubvuma ndechekuti position yeballot booth yaichachinji zvavanga vataura yakuita zvayanga yaichiitwa makore ose apfuura.
VaKomichi vati zvisinei nezvaitika MDC Alliance iri kutora matanho ose ainokwanisa kudzivirira chitsotsi chese chingave chiri kurongwa nezek.
Hakuna polling station iko zvino muZimbabwe out of those 10,998 pasina vanhu veMDC Alliance vachange vachiita basa iroro. As we speak now, kune vanhu vari kutogadzirira vari kutrainwa so that they get to know what to check musure kuvhota vachidzidzisa vanhu vachiita sei zviri kutoitika izvi. As we speak now, saka hakuna munyika yeZimbabwe vapisina polling agent anenge akamirira MDC Alliance.
Zvichakadai vamwe vari kukwikwidza musarudzo retak zvichakadai vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDivine Mahambi Hove veBattle National Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vabva vazivisa kuti vabuda musarudzo vachitsutsumwa pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa nezek. Musangano wanhasi wapindwa nevari kuongorora sarudzo vemuno nekunze kwenyika. Zimbabwe iri kuita sarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuro nemusi wemuvhuro unouya. Vakawanda vakatarisira zvichabuda pana vachamisa veMDC Alliance nava Emerson Munangagwa mutungamiriri weZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.